Vazulu, izvi zvinoratidza kuti pava nedambudziko gurusa kana tikange takutanga kuona vari kunana Mutoko, Murehwa, Mhondoro vasina kwavakamboshanya kune dzimwe nyika vaakunzi vane korona.
Zvaakuitika izvi zvinorevei, Dr. Munatsa?
Zvinoreva kuti korona iyi vanogona kunge vakaiwana kuvanhu vakashanya vavakasangana navo asi ivo vasingazvizive, kana kuti munhuwo anenge akasangana nemunhu akashanya ofamba onotapurira vamwe. Saka kwaane kutapukirana kwechirwere ichi mumaruwa matakagarisana mune vamwe. Saka radambudziko hombe. Zvinoratidza kuti even hurumende iri mumashure chaizvo panyaya dzekutesta vanhu nekutevera vanhu vese vakanga vachinzi vakabva kune dzimwe nyika kuti vaone kunzi vane chirwere here, nekuti iye zvinozvi ratoo dambudziko. Tarisai, vanhu vaakutapurirana chirwere checoronavhairasi mumaruwa.
Tiri kuonawo kuti hurumende inenge yanga yati vamwe vashandi vachidzokera kumabasa panguva inoi, asi zviri kubudawo ndezvekuti vashandirwi vangavambonzi vabhadhare mari dzekuvheneka vashandi ava vari kutiwa havana mari. Vakanzi vaonewo kuti vashandi havasi kupisa mwiri here vachishandisa mathermomita, vari kutiwo mathermomita acho haasi kuwanikwa. Chinhu chakanaka here kuti vashandi vadzokere kumabasa zvinhu zvakamira zvakadaro?
Nemamiriro akaita zvinhu panguva ino kuti vashandi vadzokere kumabasa kuisa upenyu hwevanhu panjodzi hurusa, kunyanyanyanya makambani achiti havana mari yekutenga zvikwanisiro zvekuti vashandi vavo vaongororwe kunzi havana korona here. Tinozoona kuti kana chirwere ichi dai changa izvozvi zvinokuti vanhu vanga vakagara mudzimba kutapukirana kunenge kwakaita kushoma, tinozoona zveyangobarara mhanya chinenge chaakutapukirana pazvakatonyanya chonyanya kuzadzanwa kunyanya mumabasa. Mufungai kuti zvinhu zvakaoma sei kuti mumakambani umu mamwe maofisi madiki mamwe anenge achishanda aine vanhu vatatu vana, kuzoti zvinotozotaura zvekuti social distance mumaofisi umu nemumakombi idambudziko hombe.
Saka poitwa sei? Nekutika vamwe vari kuti makambani akasavhurwa vanhu vanofa nenzara vari mudzimbawo.
Zvakakosha kuti hurumende igadzirise zvinhu zvese zvinodiwa tisati tati vanhu ngavadzokere kumabasa, nekuti upenyu hwevanhu hunorasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.